Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino is Studio 7.
Tichitepe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe chulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumi guru 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo yeZANU-PF yakapisirwa imba nevanofungidzirwa kuti vasori nezuro usiku vaSibeth Musengi vanoti chiitiko ichi hachisi kuzovadzosera kumashure. Muimbi Thomas Mukanya Mapfumo anoti haasi kukwanisa kunoradzika munyina wake Lanzarote Mapfumo. Zeki inoti yakabhadhara vashandi vehurumende vose vakaita basa rekudzidzisa veruzhinji pamusoro pekunyoresa kuvhota. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo yeZANU-PF yakapisirwa imba pamwe nemotokari nezuro manheru vaSibeth Musengezi vanoti chiitiko ichi hachisi kuzovavhundutsa kuti vasiyane nenyaya yavakakwidza kumatare edzimhosva yekupikisa kudomwa kwavaEmerson Munangagwa semutungamiri webato reZANU-PF uko vanoti kwakaitwa zvisiri pamutemo. Vanofungidzirwa kuti vasori vanonzi vakakanda mabhambu anofungidzirwa kuti akagadzirwa nepeturu mumotokari pamwe nemumba mavaMusengezi muHarare izvo zvakaparadza midziyo yavanoti inokosha kuzviuru zvinomwe zvemadhora ekuAmerica. VaMusengezi vanoti mapurisa akakwanisa kusvika pamba pavo mushure mechiitiko ichi uye nhasi aswera aripo achiita zvakasiyana-siyana zvekuedza kuferefeta kuona kuti chii chakakonzera chiitiko ichi. Tabata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi asi vati vanga vasati vapirwa nezvazvo vachiti nekuda kwekuti kupera kwesvondo izvi zvinogona kunonoka. Ngatinzwei hurukuro yataita navaMusengi vachitsanangura zvakaitika.
Vakauya vanhu vachangopedza kudya kuma round 7 ndobva ndanzwa alamu yepanze ichirira kureva kuti pane munhu anga achifamba panze. Saka pandakavhura keteni ndichitarisa ndopandakaona paine varume 4 vachinge vakavhara fesi dzavo nezvimaheti zviye zvinenge zvikaunge zvakaboorwa pamadziso. Two vacho ndovanga vane pfuti, two vacho akanga ane dombo chana chidhinha chaakasvika achimhanya kunotema mota. Achitema mota anga ari pasaidi pake achikanda chinhu chaibvira mumota chichiputika. Ndobva vapwanya rimwe hwindo nechisimbi chavakasiya mumota imomo. Ndobva rapwanyika hwindo riye ndobva vakanda futi zvinoputika. Ndobva vapwanya ari kumashure ese mahwindo ekusaidi kwavaikwanisa kunosvika. Saka ini pavakapwanya hwindo rekumberi nerekumashure ndandichakatarisa nepahwindo still in shock kuti is this really happening. Then ndopa ndakazovhara keteni riyaiya ndobva vakanda chinhu pahwindo but chinhu hachina kupwanya hwindo chakarovera pahwindo ndobva chadonhera pasi handina kuona kuti chii. Ndopa ndakachitora ndobva taenda kune imwe room. Tasvika kune imwe room umwe ndopa akashedzera ari panze papo kuti hapana munhu arikufanira kubuda mumba imomo. Then ndokuchizoona murumu mumeye baane moto kureva kuti vanga vakanda futi moto murumu iyaya yatakange tiri.
Saka makazokwanisa kubuda sei muimba yanga yakubvira iyi?
Hatina kuzoona kuti kubva kwavo vakabva sei asi vanhu vemucommunity muneighborhood ndovakazomhanya vakuuya vachizovhura rimwe dhore imwe entrance nekuti ndakange ndaakutya manje kuti ndikanobuda neimwe entrance vanouya vobva vachitambira ikoko vatipfuura sezvo vakanga vakabata pfuti.
Saka moto uyu wakakwanisa kudzimurwa here nevanodzima moto?
Mota yakatongobvira kusvika yapera yega chatongova chidemhe. Then imwe rumu yacho vanhu ndopa vaizotora nemabhaketi vachidira mune imwe rumu.
Saka munofunga kuti ndiani vangadai vakaita izvozvi zvekupisa imba yenyu nemotokari?
Hai ndiri kutongofungidzira vanhu vana Munangagwa because ndo vanhu vakanga vachidharasa kubva gore rapera pachikuti tira kusvika pakundisunga paya ndisina nyaya saka dzinenge dziri nyaya dzekuti ndikufunga kuti vanenge vaida kuenza kuramba vachityisidzira sezvaakabva kugara achiita nekuti masvondo apfuura aya vaimbova vachipaka mota dzisina manhamba pleti ipapo pambapo ndikatombozvitaura kuti mota dzawandisa dzisina mapleti dziri kuuya pamba pako
saka izvi zviitiko izvi zvinokusiyai papi tichiona kuti mune nyaya dziri kumatare dzinokwana kuita mbiri
zvazvinoita ndezvekuti ukange uchitoitira munhu zvinhu zvakadai kureva kuti uri kutobvuma kuti hauna nyaya hauna defense saka uri kuda kuedza kushandisa maintimidation tactic saka inini handisi kumbozviteedzera zvavo izvozvozvo instead yekutoti zvindityisidzire zvinenge zvichitosimbisa kutoratidza kuti ah saka nyaya yandakatotanga iyi itori nyaya ine musoro instead yekuti vaende mumamerits yenyaya they resolve to violence and intimidation saka inini haiinot count by izvozvo zvichangoenderera mberi sematangiro atakaita kusvika nyaya dzacho dzagadzirisika
asi hamusi kuona here kuti muri kuisa mhuri yenyu munjodzi vamusengesi
ndizvozvo I'm actually taking measures dzekuti ndivange vari safe dzandisingakwanisi kunge ndichitaura ipapo asi I'm taking those measures dzekuti vange vari safe inini I will be very much around to continue with the struggle yacho asi mhuri chero yaenda panenge pari safe
vanga vari nhengo yezano pf yakapisirwa imba nevanofungidzirwa kuti vasori nezuro manheru muharare vasibeth musengezi vari parunhare muharare makare nestudio 7 Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC inoti svondo rino ichange ichizivisa veruzhinji payasvika neurongwa hwayo wekugura kana kuganura matunhu inganzi delimitation muchirungu. Mutauriri wezeki vaJasper Mangwana vanotiwo vakakwanisa kunge vachibhadhara vashandi vehurumende vose vakapinzwa basa nezeki muna chikumi vachiita mabasa akasiyana-siyana anosanganisira kudzidzisa veruzhinji pamusoro pekuvhota. Tabata vaMangwana takatanga nekuvabvunza mashoko ekuti zeki yatadza kubhadhara vashandi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zimbabwe Electoral Commission nozivisa veruzhinji kuti vose vakabata basa panguva yevoter inspection mari dzavo dzakabhadharwa mavhiki apfuura kana vanga varipo vanenge vasati vanofanira kutaura nevakuru vavakashanda navo munzvimbo dzakasiyana siyana angava madistrict kana maprovinsi kuti zvigadzike. Tinotarisa kuramba tichiita zvakanaka nevose vanouya kusekondiwa kuZimbabwe Electoral Commission kuva vanobva kumapublic service commission vanobva kumatertiary institutions vanobva kumalocal authority vanhuvi vose vavo vanotendekwa kuti Zimbabwe Electoral Commission ishande navo munguva isarudziye zvakare tinotenda nokuti vazhinji tinoona patinodana pamaprogram aya anotowanirwa isecommission nokuti aiwa ngatipana nemukana kuti umwe nomwe anga achikwanisa kuita basa rake.
Ko nyaya yekuganhwa kwematunhu kana delimitation mungazivisa veruzhinji kuti yasvika papi vaMangwana?
Chirongwa chedelimitation toziva ruzhinji kuti muvhiki yadarika takanga tichi dzidzisa vanhu vedu vetechnical change tichizivisawo ruzhinji muvhiki ino matanho achange achiitika kunzvimbo dzakasiyana siyana maererano nemiganho zvinoazwa kuti vanhu vanga vagadzire kuti pane maconsultations achasvika kunzvimbo dzavo vachionesana nenyanzvi dzedu dziri technical uye zvekare nemuofisi yedu yeZimbabwe Electoral Commission kuona kuti mugani yedu ichange yamira sei kuti vanhu vakwanise kuisawo miono yavo nemifungo yavo nokuda kwokuti basa rode commission kuti tinzwe zvinofungwa nevanhu panyaya dzemugano idzi dzatirikuita.
Vanga vari mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vari parunhare neStudio 7. Muimbi ane mukurumbira munyika Thomas Tafirenyika Mapfumo anoti haasi kuzoenda kuZimbabwe kunoradzika munin'ina wake Lancelot nekuti anotyira upenyu hwake sezvo achityira kusungwa kana kuitwa kafiramberi nevamwe muhurumende vasingafari nenziyo dzaanoimba nezvaanotaura kuti nyika ive neutongo hwejekerere. Studio 7 aina kukwanisa kubata gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vakazembeka zembe kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata Mapfumo.
Inini unoziva Blessing handisi kuenda, unoziva nenyaya dzangu iwe kuti kusvika kuya kuya handikwanise kusvika kuya, hazviite kuti ndisvike kuya kuya. I'm just like an enemy of the state. Saka hakusvikike. Kuri kuenda mwana wavo nemadzimai vavo vakanga vakugara navo. Ndichabvunzawo kuti brother William vanokwanisawo kuenda here, asi zviri kuitwa nevenyaradzo zvinhu izvi dagoona kuti vanozvifambisa sei iye zvinotamirira mamwe mapepa death certificate rakabuda saka tangomirira mamwe mapepa kana abuda tinenge tichitaurira vanhu kuti vachasvika kumusha rini vachavigwa rini
asi handi zvinhu here vamapfumo zvinokushungurudzai kuti mashaikirwa nemunin'ina shamwari yepedyo nhengo yebhendi renyu yamakaimba nayo kubva kwekutanga kwenguva yakareba asi musingakwanisi kuvaradzika muzimbabwe inonzi yakasununguka
ndo zvinofanirwa kuonekwa nevanhu ka kuti zvinhu zvedu hazvina kunyatsomira munyika medu ngatiregei kunyeperana zvinhu zvakawanda munyika medu zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka tarisai moone ukaenda pasi rese yezvino kwawaenda hakuna kwausingasangane nemwana wekuzimbabwe kwese kana ukaenda mexico kana ukaenda kupi unotoona muzimbabwe ukazvibvunza mubvunzo wekuti vanhu ava vari kutizeiko kumusha takanga tiri kuengland manje manje tichiidzana macheso vanhu vakauya kushoo uku ndakavabvunza vanhu vakanga vakawandisa ivavo ndikati mese mese muri kugara munomu vakatseka ndozvinoratidza kuti zvinhu zvedu hazvina kumira mushe isisu hatisingoti vanhu ngavabve papawa nokuti kana tatadza ngatisiyirei vamwe vanozvigona tarisai muone zviri kuitika kuzambia kwakapinda munhu anoziva kuti chii chinonzi mutungamiri wenyika muri kupanzwisisa ndivo vanhu vatiri kutsvaga vakadaro ivavo vanotungamiri vanhu vevanhu ka vanhu vanoseenzera vanhu torega kufoseredza kuti vanhu ngavandide ivo vasingakude aiwa hazvisiri izvo ka
ko
zvavaivai vasingakude vaivai vanzi ngavapondwe nekuti havandidi hazvisiri izvo hatidi kunzwa zvinhu zvakadaro
ko zvavanotika aiwa inyaya dzezvirango mukanya
zvirango zvei
zvavanoti zvakatemerwa nyika
ndo zvirango here izvozvo zvirango zveudzvinyiriri zvirango iye zvinezvi kunonzi kurifoma chaiko chaiko havadi kurifoma chii chavanorambira kurifoma iye murungu chaiwo chaiwo wamakarwisana naye haana kumbotrita vanhu matritira muri kuita imimi vanhu ndimi maakutiuraya zvakare ndimi maakutiisa mumajeri vanhu vedu isu vacho vamuri kutaura kuti hanzi takakusunungurai ndokutisunungura kwacho ikoko
muimbi ane mukurumbira pasi rose Thomas Mapfumo achitaura ari parunhare kuOregon muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vangangosvika kuzana nemakumi maviri nevashanu kana kuti 125 vakafa mukutsikirirana kwakaitika mune imwe nhandare yenhabvu muEast Java muIndonesia nemugovera Manheru. Vamwe zana nemakumi masere vakakuvadzwa. Mukuru wemapurisa emuEast Java Nico Afinta audza vatori venhau kuti mapurisa maviri ari pavanhu vakashaya nekukuvara ava vazhinji vavo vachiita zvekutsikwa-tsikwa mukufa uku. Pope Francis vakurudzira mutungamiri weRussia vaVladimir Putin kuti vamise mhirizhonga nekufa kwevanhu zviri kuenderera mberi nekuda kwehondo iri kuitika muUkraine. Mashoko aPope Francis avataura nhasi pamunamato wepasvondo weruzhinji muSt Peter's Square kuVatican yemamwe yakasimba avataura kubva zvapinda Russia muUkraine musi wa24 kukadzi. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum. Muchirongwa chedu chatinotaura nevechidiki nhasi Blessing Zulu Studio 7 aita hurukuro nemukomana wechidiki akakunda vamwe mumakwikwi evane usope kana kuti misti albinism Lodwin Rimire.
Sei makadi zvengeni nekwawo Lodwin Rimire semakore 21 ekubereko ndakazvarwa kugwehera kwamutevhe kwaconstituence yacomrade Joseph Chinotimba ndokumusha kwedu. Ndoka ndakaitira zveprimary yangu kubva grade 0 kusvika grade 7. Ndapedza ipapo ndakazotransfer ndikaenda kuChinoyi. Ndakaita form 1 to 4 yangu pachikoro chinonzi Nemakonde High School kuChinoyi ikoko. Then ndapedza form 4 ndakazowana scholarship. Nyashadzamwari ndakawana scholarship High Life and Star Leadership Academy. Ndakaita kuchinoita A-level yangu pachikoro chinonzi Watershed College kuMarondera. Izvi ndiri paUniversity of Zimbabwe ndokuita pharmacy.
Makazvitambira sei kuti ndimi makakunda mumakwikwi aya vane usope kana kuti Mr. Albinism?
Chekutanga ndinotenda Mwari nemukana waakandipa wokukwanisa kutungamira vamwe vangu vane albinism uyezve kuita make sure kuti ndaedza nepandinogona napo netimu yandinoshanda nayo kuti tikwanise kuona kuti upenyu hwevanhu vanorama nealbinism upenyu hwevanhu vane albinism tichati vanorama upenyu hwevanhu vane albinism hwasimudzirwa uye tauendesa kumberi kubva pane chimwe chidanho tichienda pane chimwe chidanho uyezve tinoda kudzidzisa vanhu vese zvavo nharaunda nemese mese muzvikoro nemusi kuti vazive kuti chinonzi albinism chii uye kana uchinzi une albinism chii chinenge chichiitika ndezvipi zvinhu zvinosanganikwa nazvo nekuti kubva mumakore ekumasoro kutakaona dambudziko raimwe tikambire kuti vanhu vaisanzwisisa kana kuti munhu achinzi ane albinism vaisanyatsonzwisisa kuti chii chinenge chaitika saka ndo zvinhu zvatinenge takuda kudi kutarisa kuti tidzidzise vanhu
sei izvozvo zvakakosha
kuitira kuti vanhu vane albinism pavanofamba munharaunda pavanofamba kwese vachiita mabasa avo avanoita vasava vari vanhu vanosarudzwa kana kudzikisirwa saka ndo chekutanga chatiri kutarisira uyezve tine chiyo futi chekuti tikwanise kukurudzira vanhu vane albinism kuti vasazvidzikisisa pache zvavo nekuti pane pamwe pekuti vanhu ndo vari kukudzikisira ivo bva vazozvidzikisirawo pache zvako kuda kuti tisvike papoindi yekuti vanhu vane albinism vanokwanisa kuzviitira zvinhu zvavo vega vasingatyi kuti kunani kunzoko vasingatyi kana kuteedzera kuti hinga ari kuti chii saka ndaakusiya zvandaaifanira kunga ndichiita
sei muchidaro mungapa muenzaniso
because vanhu vazhinji nekuda kwemakurira atakaitwa kwekuda kwenzvimbo dzataikurira zvaita kuti vanhu vazhinji vazviise kwavo vega vane albinism kana kusada kuita zvinhu zvinoitwa nemunhu wese uye zvinhu zvinenge zviri zveparuzhinji nekunyara uyezve nekuda kwekakabatirwa kwavaitwa saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatoda kuti tione kuti tadi tagadzirisa saka tichangoramba tichiparidzira shoko kupi nekupi kuti vanhu vanzwisise kuti vanhu vazive uyezve tikurudzire vanhu vane albinism kuti vazviitire mabasa avo emaoko and tinodazve kuti tisvike pachidanho chekuti vanhu vane albinism havachangomiriri kupiwa zvinhu havachangomiriri kupiwa zvinhu kunzivapandi chikafu kwanzi vanhuvandicha vanhu vane albinism chikafu
ko zvakaipei kupa vane usope rubatsiro
and hazvinazvo kushata panguva ino kuti vese maorganization anokwanisa kubatsira ngavabatsire tinozvitenda chose asi tinodawo kusvikazve panguva yekuti tinenge taakukwanisa kuti tiite kuti vanhu vane albinism vawane chouviri vawane mabasa emaoko avanenge vachiita kuitira kuti maorganization aya vavanenge vasiri kuuya vanowanawo chekubata vanowanawo chekudi chekubata zvinoita kuti upenyu hwavo huenderere mberi nekuti nyange zvazvo maorganization aripo asi haazouyi everyday uye pamwe pane mamwe zvavanenge vachida manidzi avo ekuti iwayo anenge achingoda munhu une kako kabasa kaunenge uchiita uyezve zvinoita kuti nharaunda nevanhu vanzwisise kuti ringuri ruvara chete asi hatina kusiyana zvakanyanya.
Mr. Albinism Zimbabwe Lodwin Rimire anga ari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Jesu simba rangu muri
simba rangu muri simba rangu.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa nhau dzezvechitendero kana kuti religious forum. Nhasi tine hurukuro na Bishop Anselmo Magaya vekereke Grace Ablaze Ministries International tichitaura navo nezvekupinda kweve makereke mune zvematongerwo enyika.
Tinoda kutenda Mwari nemukana uno wekugoverana zvomanene maringe nezvinotaurwa nechokura Mwari maringe neukama huripo pakati pekereke nezvematongerwo enyika. Nao tikavirenga mushokura Mwari muna Isaiah chapter number 1 verse 21-22 and 23 Bible shokura Mwari notaura chiti zvauya seiko kuti iwe guta rakanga rakatendeka wave guta rave pambi wave guta razara mhirizhonga risisina enzaniso. Muchirungu chiti injustices wave guta razara nemhondi uye nevanhu vane huori. Rinozopfuura mberi richiti nokuda kwaizvozvo mari yako kana kuti sirivhari yako haisisini simba. Shoko rinoshandiswa rechirungu rinoti your silver has become dross kana kuti ndarama yako yave nengura.
Saka zvii zvinoratidzwa nevhesi yamaverenga iyi Bishop Magaya?
Zvazvinoratidza pavhesi yataverenga zvinongobuda pachena kuti Mwari havasi kuzoregera nyaya dzezvematongerwo enyika zvichingoranwa nemapoliticians ivo vasiri kutumira varanda vavo vanova vaprofita vanova vatungamiri vemakereke kuti vataure shoko retsiuro kunyangwe vatungamiri venyika. Na munoona kuti zvazvinoita zvikuru sei munyika yeZimbabwe, vakuru vemakereke pavanotanga kutaura maringe nezvematongerwo enyika vazhinji vavo vanenge vachitaura vachifuridzira kana kuti vachinyanyisa kurumbidza vasiri kubudisa pachena zviri kuitwa zvakaipa nematongerwo enyika. Asikura Mwari riri kutaura pano kuti panenge panyanya corruption, panenge panyanya uponzi, panenge panyanya kunyangara kwezvinhu, maprofita vanhu vaMwari vanofanirwa kusimuka kutaura kuti chikonzero chiri kuita kuti iko zvinezvi tisave nemari yakasimba haasi masanctions muZimbabwe. Chiri kuita kuti tisave nemari yakasimba inyaya yekuti industry yedu yawondongwa nokuda kwecorruption. Industry yedu yakawondongwa nokuda kwevanhu vasingagoni kuuphold principles eshoko raMwari.
Asi Bishop Magaya, chii chinoita kuti vatungamiri vemakereke kusanganisira nemi semutungamiri wekereke munge musingataure pamusoro pemhosho dzese idzodzi kune vanenge vari mune zvematongerwo enyika?
Zvinezvi kunzi zvakati kuti ndichambotaura zvimwe zvacho chokutanga kutya varani yasotya kutya chaiko kupondwa, kutya kuabductwa, kutya kutorerwa zvavakawana nenzira yakanaka. Pane vamwe vanogoranga vakavaka makereke avo panzvimbo isiyo, panzvimbo dzevamwe. Saka vanhu ivavo, for example, nyaya yatiri kutaura ipo pano yekuti pane kereke yakavakwa kuchinungwiza uko, yakavakwa zvino mutsindo asi yakavakwa panzvimbo yanga isiriyo. Saka ukazonge wakutaura manje unonga woshanyirwa usiku kuti tinokutorera zvatakakupa. Rachechipiri yatinoti muchirungu moral failure, ukaona mutungamiriri aramba mukadzi wake aita divhorce kana mufundisi hako dzotaura mashoko ane simba kune vatungamiriri nokuda kwokuti iye anenge awanikwawo ari munjanja dzimwe chete dzodzo. Vamwewo ndo vasinganzwisisi zvinotaurwa nechokura Mwari maringe nemuna Romans chapter 13. Mukazwana nguva rimwe zuva togona kuzokurukura pamusoro pendima iyoyo inobatwa nevakawanda yekuti hanzwisei pasi pevatungamiriri, asi vasiri kunzwisa kuti pasi pevatungamiriri pari kutaurwa vatungamiriri vacho imhando yakaita sei. Then chikonzero chokupedzisira, pane vamwe vaya vanotya nehurumende vakapuwa mafamu, vakapuwa motikari, saka haukwanisi kuzoruma ruoko rwokukufita.
Asi ka Bishop Magaya, vakawanda vanofungidzira kuti kuenda kuchechi kungo uchitsvaga runyararo rusina zvematongerwo enyika, rusina mhirizhonga, rusina chii, asi ndokwaakunyanyowanikwa zvematongerwo enyika ikoko.
Kukereke zvazvinoita kunowanikwa zvose. Kukereke kunowanikwa kuzorodzwa kwevanhu. Shoko raMwari rinotaura muna Matthew chapter number 11 verse 28, weyai kwandiri mose vakaneta vakaremerwa, ini ndichakuzorodzai. Asi hazvizoitiwo zvekare kuti kukereka ikoko tigare tichisanda na tichita Holy Communion asi pamukova pekereke tichiri kuona violence inenge ichiitika inotori discord yoro saka kukereke kune macompartments ese kunowanika kunyaradzwa kunowanikwa kuprofitwa nokutsiura vezvematongerwo enyika pavanenge vaitwa zvakanaka kuvarumbidza zvine mwero saka kereke haisi yekungoti vanhu vanovanda mairi ine zvese ndomaka titi zvoona mushoko ramwari zvese izvozvo.
Tinotenda Bishop Anselmo Magaya nehurukuro yedu uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Munhau dzemitambo, FC Platinum yarova Highlanders pamusha payo uyezve pamberi pechaunga ndokusimbisa ushasha hwayo hwenhabvu munyika. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kona kunenge kudada yakunda 3-2 mumutambo wakwezva chaunga chinofadza panguva iyo veruzhinji vasiri kuya kumitambo neuwandu hwavo. Kusakubva stadium uko kwatambawo Dynamo Slimanika Diamonds. Nandare inonzi yanga yakazarawo zvekare. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti vari kutenda vatsigiri ava nekupa nhabvu rutsigiro rwakasimba rwakadai.
Mukatarisa nhabvu yatambwa pakupera kwevhiki ino unoona kuti zvo vaita mushanduko wekuti vanhu vaakuenda vachibhadhara kuti vaone bhora. Aiwa, zvinofadza zviri kuitika, zvinofadza.
Kukunda kwaita FC Platinum kwasiya yatungamira Chicken Inn nemapoints 10 muchure mekunge Chicken Inn yakarova Blauwe City 3-0 nezuro. Munyori wezvemutambo wenhabvu Admire Muhemeke anoti achitarisa mamiriro akaita zvinhu FC Platinum yatotora mukombe uyu.
The way Angelstamba, they were very consistent throughout the season. Saka kutinomeni mapeza, aonekwa achi inge achi dona, andina feeling yoyo. Ndinononge, come the end of the season, wakumana wanoramba walipa msoro ipapo, washitora mkombe ulingi uyu.
Dynamos, iyo yakunda 1-0, apu yachanyira Manika Diamonds kwa Mutare, yaramba iripa chinano chechitatu, nema points makumi mashanu, nematatu. Asi mumwe webatsigirwe Jimbare vaAmos Mpindu vanoti chikwata chavo ave marwadzo mazuva ano mushure mekutadza kwekwidza kutora mukombe.
So said Dynamos chingotora league every year but haya kuti vhiringidza chokwadi ende afshana kids Dynamos aicha perform zvayaiita. Ndedene zvazvakwanisa kudzokera zvazvaiita kare hataifara zvikuru.
Highlanders yadzikira kwenda pachinzvimbo chechishanu yasvetukwa nepoint imwe chete neNgezi Platinum Stars iyo yave nemapoints makumi mana nematanhatu. Asi Caps United yazvirerutsira muhondo yayo yekurira kuramba iri muPSL mushure mekurova triangle 2-1 muNational Sports Stadium. Ben Musaka asimudza nhandare yese apo apkanda chibodzwa kuti zvikwata zviite 2-1 bhora rave kupera ndokupinza Caps United mapoints makumi matatu nemana. Caps United yave nemapoints matanhatu.
Tinotenda Kariati, ndini Jonga Kandemiri ndokusemina Gifts Dube. Asi tisati ndaenda ndombokupai misoro yenhau. Nengo yezanu PF yakapisirwa imba nevanofungidzirwa kuti vasori vasibethe Musengezi vanoti chiitiko ichi hachisi kuzovadzosera kumashure. Muimbi ane mukurumbira Thomas Mukanya Mapfumo anoti haasi kukwanisa kunoradzika munin'ina wake Lancelot Mapfumo. Zimbabwe Electoral Commission inoti yakabhadhara vashandi vehurumende vose vakaita basa rekudzidzisa veruzhinji muna chikumi. Ndaoneka kare ndichikusiyai mumaoko aGibbs Dube. Tosangana zvakare mangwana.
Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 2 kuMfumfu 2022 ngiGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uyo wabathethi labantwana endlini khonapho kusenzakela khona wazothi belikade waphuma izifi teacher abantu bancedisa ukuthi bathuthile.
UMnumzana Sibeth Msengezi ophanyeka udaba edalela ikoti esola ubukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa uphepha engozini yebhomba eHarare.
Zama ukubalekela indlovu leyo eyamuhambayo azama ukungena emanzini ukuthi balekele indlovu leyo kulapho ahlangane nendlovu yathi yamubamba khonapho.
Obebalekela indlovu esiyathiya inhlanzi wecela emanzini wabanjwa ingwenya usequnywe unyawo lesandla.
Ubaba uMnangagwa ungumuntu o-indicator right athenele. He can deceive some people some other times, but he cannot deceive all the people all the time. Ina siyamazi.
Amabandla aphikisayo asola izenzo zikamongameli Emmerson Mnangagwa. Sizalethulela ezamasiko, ezabatsha nezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. UMnumzana Sibeth Msengezi ofisa ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa asuke esikhundleni sikanobhala jikelele webandla leZANU-PF uthi usendlela evalweni kulandela ukubhonjwa kwendlu yakhe izolokusihlwa eHarare ngabacetshengelwa ukuba badlelana lohulumende. UMsengezi uthi abantu abahlome baphelela baphosele amabhomba emoteni yakhe bazama ukujikela amanye endlini lapho aphume khona nzima lomteni wakhe. Ucabangela ukuba abenze lokhu ngabafuna ukuthi ayekele udaba lwakhe oluseke High Court. Waphanyeka olunye njalo udaba enkantolo esithi kumele kumiswe umhlangano webandla leZANU-PF Congress okumele kwenziwe lonyaka. Uthi bonke abasezikhundleni kubandla leli bangena ukungekho emthethweni kulandela ukugenqulwa kwaye ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe. Umuyi uRobert Mugabe. UMnumzana Ngqobani Sithole igqweda likamsebenzi uthi kuyethusa kakhulu okwenzakale endlini kamsebenzi.
Izolo ebusuku indoda lo okuthiwa ngoSibeth Msengezi ungifonele esithi yakhe isitshaywe nge-petrol bomb, imota la itshaywe nge-petrol bomb ngamadoda angu-4 akade evala ubuso, ababili bethwele imbhobho. Bathe bethethi ukwenza leso senzakalo babaleka. So uye wabathethi labantwana endlini khonapho kusenzakela khona wazothi belikade waphuma indlisi fitcha abantu bancedisa ukuthi bathuthile.
Ucabangela yena ukuthi kuhamba njani la?
Well, even nomuntu onganye uyabe ephathekile uyabe bona nje ukuthi no into le isukela endaweni yakhe leyo yokuthi abophise iqembu leli elibusayo iZANU-PF ukuthi kanenzanga into ngendlela. So yikho lapho kusukela khona kungayisikho lokhu ngabe konke khonokhu akwenzakalayo. And njalo indaba le njengoba yindaba engani sisondele ukuthi izwakale enkantolo ngezinye indlela zokuthi kwethuselwe uSibeth Msengezi.
Khonokhu kwethuselwa kwakhe ubona zani uzayekela yini ukuthi ayenze khonokhu akwenzayo?
Indaba isisenkantolo khathesho ukuthi angayi-withdraw kodwa eqinisweni indaba esisenkantolo sokumele ukuthi iziwe iphele angithi yes. No amount of pressure is going to change the complexion of the matter. He is still determined ukuthi ikhethi yakhe iziwe idluli. Kanti vele okubangalisayo kuyini, i-MDC yadlula kusomisa isibani. Awuyiso intolerant okuthi iqembu elibuswayo kalisahanjiswe enkantolo. I-32nd Republic is different, angithi. Not that you are choosing it ukuthi yiye kwenzileyo ngoba indaba esayi-investigator. But esi kutho ukuthi ku-ovali ukuthi kungabe kuyisisusa soneso. Kodwa njengoba iripotiwe asekeleni namaphoyisa a-investigate, sibone ukuthi ngubani okwenzileyo.
UMnumzana Ngqobani Sithole ligqweda likaMnumzana Sibeth Msengezi sixoxe laye ekobulawayo. U-Assistant Commissioner Paul Nyati isikhulumeli samapolisa uthi abakatholi umbiko ogcweleyo ngodaba lolu. Umgoli wenhlanzi umnumzana Winders Yanene ubebalekela indlovu weqela emanzini walunywa kakubi ingwenya. Usequnywe isandla lonyawo esibhedlela sempilo koBulawayo. Umne wabo umnumzana Christopher Mkombwe uthi kulusizi uba uSiyanene obesiyathiya inhlanzi njengehlala yenza emfuleni uMlibizi kasenelisi ukuselela umdeni wakhe. Imbongi elodumo uObert Dube usenike uSiyanene iwheelchair. Umkhombe uthi kuningi kakhulu okudingwa imuli kaSiyanene. Ukhuluma ngalokhu lokuhlaselwa kwakhe ingwenya.
Ke sami ukuthi inhlanzi yabhejuke engene ku-Island. Kwasekubuya indlovu yangisengenada amanzi yena eku-Island. So wathi ebona indlovu, enye indlovu yase yamulanda lapho ekade ekhona. Wathi ezama ukubalekela indlovu leyo eyamuhambayo, asezama ukungena emanzini ukuthi kubalekele indlovu leyo. Kulapho ahlangane nomndeni, wathi yamubamba khonapho.
So manje uphume njani khonapho?
Bazobuya abanye kade bethile mhlanje yibo abamlamulayo. Bazenze uthosa amatshe ukuthi yimiyekele bayamjensela phansi ngeni basesenye abantu betaxini abamtatayo.
Kathesi ungaphi?
Sesibhedlela empilo. Zami ngibuya ku-operation zakhuma inyawo yangena December 25.
So baxhumeni?
Unyawo lesandla.
Ngounyawo olulodwa?
Left side unyawo lesandla labantwana abathathu bethi abathathu abangu-two then omunye wakhona obalekela osithi wakhona wabhubha kahlekho so behlekiwe umntwana oyedwa olomfazi wabhubhayo then abanye la abantwana abangu-two bebasapota kodwa babehlekezi emtikazikazini emnani.
Singathi ke manje useyaphila njani? Kuyina ucela ukuthi abantu bamncede ngakho?
Ngeke laba lapha ngizileleka okakhesi usezileni lomama umama nkene sekhulile so kakhesi ngiyuke umuntu owekhangele ukuthi ngabe yabe ngincedisa umama lomntwana wakhe kakhesi vele sengizima ngisakwazi ukuthi ngabe siyenzile kuyolanti kodwa angizima.
Ucela uncedo olunjani?
Okakhesi yethi vele uncedo emfoneyo ekiwukelayo ngimnengi vele ngoba ama-cofis ankhona esibhedlele esibhedlela imithi
ye batshela abantu inombolo yakho ukuthi bangakuthola njani.
0724 7 0 6.
Yiphinde njalo
0724 7 0 6.
Umnumzana Christopher Mkombwe umne wabo kamnumzana Winders Sinene olunywe kakubi ingwenya. Sixoxe laye esemlibizi eBhinga esabelweni seMathabeleni North. Bakhala ngodlakela lwezombusazwe abakumabandla aphikisayo eZimbabwe langokubotshwa mahlayana kwamalunga abo. Bathi amanye amalunga abo atshaywa ngabacatshangelwa ukuba basekela uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi bekhankasela ukhetho oluzayo kumbe bedinga abantu bokubhalisela ukuvota. Bathi okwamanje kulabantu abedlula amathumi amahlanu abakumabandla aphikisayo abavalelwe entilongweni okuthiwa bathuthuzela udlakela. Abavalelwe entilongweni bagoqela amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party, Citizens Coalition for Change lamanye. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF lomnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla leZaphu. Ugawule usungula lingxoxo.
Onikita Mangena kati bayanga bayangaphi ngesikhathi ukukhona okusenzakala lapho okungayisiko sinalisi kubuyelele siye kugebha kwakukhona ngesikhathi kwayenzakalayo ngesikhathi sempi zinenye izinto zayenzakalayo ezimbi. Konke okupha kwabotobogara kwayenzakala ngesikhathi sempiko nale kodwa zingeke sikubuyelele kathesi sanela kathesi kathesi sisemumeni omuhle kakhulu ukuthi kulokuthula elizweni akulani kodwa kulabantu abasisetshenzisayo ukuthi bayenze udlame ngabomu ukuze kuthiwa kula kweZimbabwe akulakuthula.
Hayi,
ya ubaba okuhle ukuthi uyavuma ukuthi
singakhangela emuva ibandla lakhe lidume ngodlame lokubulala kuhle lokho ayi ngimshayela ihlombe ubaba uGawu kodwa akukhohlwayo ukuthi even esitonjalo ukuthi izano ekhokhelwa ngubaba uMnangagwa uyakhohlwa ukuthi ubaba uMnangagwa ube nguvice president kusenzakala udlame uyakhohlwa njalo ukuthi nesikhathi sekugugrawundi ube nguminista ekhohlwe njalo ukuthi kuze kuye ku-run off nguye ubaba uMnangagwa owayenza kwaba ne-run off njalo wathumela abantu bebutho ukuyebulala abantu emaphandleni ubaba uMnangagwa ungumuntu o-indicator right athenele he can deceive some people some other times but he cannot deceive all the people all the time ina siyamazi kulihlazo elikhulu ukubona abantu bakithi abantu ababa uGawule bebuya bezokhulumela umbulalo wezwayo bemcline bemfaka ilipstick ixoxo elikhulu kakhulu sina njengozapho sithi asizinuke namakhwapha njengabantu bemathebeleni ispecially thina esabulawayo esiqhubeka sibulawela abantu bakithi sikhuluma iqiniso singathi ngoba sifuna izikhundla kumbe sifuna okuye ethunjini sibe yithi esikhuluma kakhulu asibayekeleni ndabana abantu abazanayo bona bebeyibo abakhulumayo not thina
baba Gawule kuthiwa-ke umbulalo omkhulu umongameli nanku uyakhuluma lapho ubaba uNdlovu
lokho okukhulunywa nguNdlovu ukuthi umongameli ngendlela amchaza ngayo hhayi mina ngithi umongameli ngalesi sami isikhathi wayengayisiyo obusayo ilizwe lalibuswa umgabe okwakusenzakala konke sikunika umgabe umgabe nguye owayekhokhela ilizwe kanti indaba okuhle kwakusenzakala kwakuthi kwakunikwa umgabe kade kube kusenzakala sekunikwa abanye ngaphansi kwakhe njani kathesa kuthini thina kathesi uMnangagwa asithini ngesikhathi sombuso wakhe okwenzakaleyo kube akunikwe yena upresident uMnangagwa okuhle njalo kunikwe yena upresident uMnangagwa hhayi ngesinye isikhathi kwapha embusweni kwaMnangagwa okwenzakaleyo kubesekunikwa abanye abantu abangaphansi kwakhe ayisifo khonokho yibo kumele sikubalekele sikwazi khonokho ukuthi kwesinye isikhathi abantu siyakusebenzisa khonokho ukuthi umbuso wawungaphansi kamgabe konke okwayenzakalayo wakungaphansi kamgabe
uyakuvuma khonokho baba Ndlovu
hhayi ngiza kuvuma ngithini into esegcekeni ukuthi nxa kuwukuthi uMnangagwa wayengazwani le nto wayenzwa ngumgabe yokubulala lokugangada abantu wayezarizayini uMnangagwa but akazaarizayine wayengu-chief enforcer wakhona nguye waphumayo nakumasi lawo amavidiyo lapha le mbali zikhona ezibonisa ahambe siyathwala abantwana emathebelelendi ehamba lo inosinkala bethi babapareda besuka lapha beganyulwa bequnywa izintamo uMnangagwa ngokwakhe lokho kukuthi umgabe umgabe ube ngu-chief but ube lama-enforce akhe khathesi uMnangagwa unguye u-chief but abantu bayaphela siyazi abantu bayafa abantu bayaganyulwa njengoba indaba esikhuluma ngayo namuhla indaba ye-violence asikhulumi ngento enhle awusibizanga kuhle sizokhuluma ngento ezinhleze njengomnangagwa kodwa sizokhuluma ngento ye-violence angisoze ngiphume mina ngiphambuke kuhlelo ngiqala ukukhuluma into ezinhle engingazaziyo futhi into enhle engiyaziyo ngobaba lo obusayo khathesi yokuthi since ethatha umbuso ukhonile ukuselebrata ama-birthday yakhe lokho hhayi lokungcwaba abanye abafaya i-erozeka yinto enhle engiyibonayo otherwise ukuthi sithi si-celebrate kule nto enhle ayenzayo kulabantu abayi-5 million abasebazweni abangelampilo abaxotshwayo bayatshiswa obaba uGawule bahleli la bade hhayi umongameli yezinto emangalisa abantwana bezimbabwe behluphela
nanso-ke khonapha indaba Gawule
ilizwe leli sifuna sindawonye sincedisana sihambeni asivumeni khonapho lapho esikhona ukuthi khonokho uMnangagwa akwenzileyo akwenzileyo uyabona eminye imisebenzi ebonakalayo ukuthi ananzelele ukuthi uMnangagwa ukhangele even lezinto zonke zenzakalayo phakathi sithi ukhangele ukuthi kuloku kuthula kulento zonke i-independence for the first time ibuye yabuya emasebeleni akhangele ezama ukuthuthukisa uzulu wemasebeleleni enjengezama ukuthi i-water project yena ixalisa ngani i-water project konke kwakuyizinto asikukhangeleni labo sikubone ukuthi nesikhathi sayizolo kade kungekho kade sembusweni lowo kuloku kuthula asikhangeleni khonapho sibuilde up from kathesi siya phambili kodwa sinagepha mangoba sikuthi ubani wayetekani hhayi umbuso lona wakubusa umgabe ngalesani isikhathi kathesi kubusa uMnangagwa asikhadeni uMnangagwa upresident Emmerson Mnangagwa ngombuso wakhe kathesi lapha khona
lapha lizwe umnumzana Believe Gawule okubandla lezanu p f lo mnumzana Msongelwa Ndlovu isikhulumeli sebandla lezaphu sangena kusigaba esilandelayo siyesikhangela ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane abantu abedlula 150 125 bafele emdlalweni wenguqu izolo East Java kwele Indonesia. Ele Ukraine lithi lehlule ibutho lakwele Russia eLeyman lapho ele Russia ebelingenise khona izikhali lokunye. Abezindaba abeJohns France Press babika uba abantu abafika amathumi amane babulele izulu lesikhukhula uHurricane Ian. Sikesizwe ezamasiko. Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sisixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya ukhona ngaleke koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Hayi, ngiyabonga Dube, lami ngiyabonga ukungena ehlelweni.
Hawu, siyathaba kakhulu ukuthi sikutholele namhlanje. Sesikudinge kakhulu, ye akutsho nyanga enkulu. Sizakuthiwa ke kulabantu abakhona nawe sithi uMasuku induna ematopo kayizange ibukiswe, kazange kwenziwe usiko. So kuhamba njani kula ngale ematopo?
Ye kunjalo Sibini, kutsho ukuthi okokuqala ngathi mina induna yamasiko, amasiko angabantu naye induna yabantu. Yikho nxa ubaba efile kufanele ukuthi kuchithwe amanzi. Kungachithwa amanzi kungaphela umnyaka abuyiswe ngesintu ngosiko. Ukubuyiswa kwakhona kutho ukuthi isizwe sakhe uMasuku khathesi siphakathi komnyama ngoba induna yematopo ayibuyiswe akayisetshenziswanga. Isizwe sonke sisengozini yakho khonokho. Kube sokusithi layo umntwana yenalo asebemfakile ukuthi induna bamiyengile ngoba usiko luyabulala. Akasokaye ndawo ngoba usiko kufanele ukuthi nxa yinduna uyinduna yosiko kufanele abantu bakhe abakhokhelele ngosiko. Kwenziwe isintu esiqondileyo phakathi kwesizwe sakhe, kwenze ukuthi abuse kuhle. Nxa uyisemkhulu engabuyiswanga, uyise engabuyiswanga, isizwe sonke sembethe ingubo emnyama esezintabeni.
Singathi ke indaba engazange ibukiswe, kwakumele ukuthi ngakwenziwa ngubani khonokho?
Angithi lokho kufanele ukuthi kwenziwe yibo abakuMasuku, yena ngokwakhe akuvume khonokho. Atsho ukuthi angisoke ingene mina esihlalweni ubaba kakabuyiswa, ubuyiswe uyise kuqala. Mandula azakwembathiswa izingubo zobukhozi. Nxa kungenziwa ngalokho akayindawo ngabuyafuna ngabe kafuni. Izinto zisoze zimhambele kuhle, ziyasala zihlala ziphecile.
Singathi-ke
isizwe sakhe sebe sikhonona.
Ye, so pho kumele benzeni khonapha-ke abakuMasuku?
Hayi, bona abakuMasuku ofana ukuthi bakwenze ukuthi ababuyele emasikweni. Angithi kulabadala ezintabeni, bona abakuMasuku abaye badaleni babuze baxolise, kwenziwe izinto zonke ngendlela. Babuye kuyexoliswa futhi lendaweni zamasiko. Iziphi na indawo zamasiko? Injelele, iDula, iDlilo, iKhozi, nentaba emnyama eFitri, kunye lakoManyango, kunye lo nebani layatshelwe khona le eGokwe, ukwenze ukuthi isizwe sicoliseke kuhle.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke, gqiba ngamafishane ngolompo babangwe.
Yikho-ke ngali ndlela engiyitshoyo angikwazi ukuthi bamfake isintu siphi ukuba induna, ngoba sebemonile. Yikho ukuya kulezo ndawo engizitshoyo zamasiko yikuyaphephisa ukuthi-ke singakwazi feca usiko samfaka samembathisa ingubo zikayise uyise engathenziswanga ngosiko. Yikho engathini ukutsho phakathi kwesizwe sikamadlenya.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Lapha besixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya okhona ngale-ke koBulawayo. Siyabonga kakhulu-ke baba Ngwenya, ungadilelwa kusasa baba.
Ngiyabonga.
Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo njalo ngiyathemba ukuba sizabusiseka ngentshumayelo yanamhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhlanje ngizafuna sikhangele izeluleko kwabatsha. Afundeni umtshumayelo chapter 12 verse 1. Futhi khumbula umenzi wakho ensukwini zobutsha bakho. Zingafiki insuku ezimbi. Ingasondela iminyaka lapho uzakuthi kangithokozi ngayo. Lapha umtshumayeli uletha inhlakanipho eqakathekileyo kwabatsha. Nxa sikhangele ilizwe lethu leZimbabwe, abantu abaningi khathesi eZimbabwe, nxa sikhangele inani labantu, ngabantu abatsha. Abantu abazikusasa eZimbabwe ngabantu abatsha. Kodwa sokuvuke udubo olukhulu kakhulu. Abantu abatsha sebethatha izinto ezinathayo, ezidakayo, izinto zokubhema ezibadakayo, izinto ezidiliza imizimba yabo. Yikho asebekwenza ilanga liphuma, ilanga lisiyatshona. Zinengi izinto ezenza ukuba abantu abatsha begcine becabanga ukuthi indlela engingaphuma phakathi kodube ngilo ikunatha kumbe ikubhema kumbe ikuthatha okunye okudakayo. Udubo lokuqala siyananzelela ukuthi yebo akulamsebenzi elizweni lakithi, imisebenzi yabo imlutshwane. Okwesibili, ngenxa yomnotho abaningi bayihluleka lokuya esikolo. Umuntu agcine esithi njengoba ngayanga esikolo ngcono ngithathe lokho okudakayo. Okwesithathu, njalo siyananzelela ukuthi abanye bayayengwa ngabanye. Lobo umuntu esesikolo, lobo umuntu esebenza kumbe ekhaya bemkhangela, uyayengwa ngabangani bakhe ukuthi aqalise ukuthatha okudakwayo. Ngenxa yokuthi kuyabe kukhanya ngani kuyinto enhle, kuyinto ebukekayo, kuba lalokho esithi peer pressure. Abanye bakhe babe bembandezela ukuze bethi nxa wena ufuna ukuba yingxenye yethu, yenza njengathi. Ngakho sezabhema imbanje, sezayenza ezinye izinto eziningi-ningi. Besikhangele amapholisa kathesi alezindaba eziningi okucina kugqekezwa, kumbe kusiba lezinye indaba ezibuhlungu kula abantu, kumbe kusenzakala okunye ngenxa yokuthi abatsha babe bethethe khona oko kubadakayo. So kubanika isibindi sokuthi benza amacala amaningi, umuntu acine sesejele sesemncane. Ibhayibheli lapha liyasixwayisa ukuthi khumbula umenzi wakho usesemutsha, useselamandla. Isixwayiso sokuqala ngoba omutsha uyabe sithi manje ngingasinda njani, ngingaphuma njani phakathi kwenkinga zonke lezi. Okokuqala ukuthi khumbula umenzi wakho. Laphana nxa usithi khumbula umenzi wakho, kutsho ukuthi iBhayibheli likubizele ekuqaliseni ukuthi umphefumulo wakho lempilo yakho lakho konke yikho khona kumele ukubise ukulethe kuNkulunkulu. Ngakho lapho akulandaba lokuthi kumbe ngikhahlala emakhokhoba, kumbe ngikhahlala eBenside, kumbe ngikhahlala ekhaya, kumbe ngikhahlala endlini enhle kakhulu, kumbe ngikhaya asilandi. Konke lokhu akulandaba ngoba uNkulunkulu uthena kungabe kungubani lobani obiza igama lakhe uyasinda. Okokuqala, wena kumele ubize igama likaNkulunkulu likaJesu usinde umphefumulo. Yinhlakanipho eqalisa khona nxa usesemutsha. Kumahubo uDavid uyakhuluma uthi yena mahubo 119 uthi kambe umuntu omutsha angazigcina njani? Angazigcina ngokufihla ilizwi likaNkulunkulu enhlizweni yakhe.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba, siyathandaza igama likaJesu. Khulula abantu abatsha kulokho okudakayo, bakhulule uNkulunkulu ngegama likaJesu ukuze bakukhonze, impilo zabo zithathwe nguwe, ulethe ukuguqula empilweni zabo. Ngiyathandaza igama likaJesu. uNkulunkulu wami, babe yisibusiso kubazali babo, babe yisibusiso ezigabeni, ngegama likaJesu siyathandaza ukuba kwenzakale njalo kuvezeke. Amen.
Lobe kulohlelo fuselela umoya silomfundisi uSenisfanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Wezemidlalo uJoseph Njanjo sethulela okwenzakaleyo namhla eZimbabwe lakwele Bhilitane.
Nansi impumela yemidlalo yeCasalaga Premier Soccer League edlalwe namhla. Iqembu le-Islanders linqotshwe nge-3-2 nge-FC Platinum emdlalweni obusenkundleni e-Papa Fields. Iqembu le-Emanyika Diamonds linqotshwe nge-1 kanyanga le-Dynamos emdlalweni obusenkundleni esakuva. Kuthi iqembu le-Capes United litshaye le-Triangle nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni National Sports Stadium. KwelaseNgilandi iqembu le-Manchester City libhaxabulele Manchester United nge-6-3 emdlalweni ophuselwe enkundleni ye-Etihad.
Kusenjalo uVoster Chidema owayengumdlali weqembu leAmazulu Football Club eMvimbi esabekayo uthi akulula uba umqeqeshi wabadlali abasakhulayo. UJoseph Njanji usipha olunye njalo udaba.
UChidema ngomunye wabaqeqeshi abasebenza labasakhulayo abeqembu leBulawayo City njalo uthi kungumsebenzi ongekho lula ukuqeqesha abadlali abasafunda ukudlala ibhola.
Khona ku-difficult but njengabantu bebhora anti sisadlula kulezo stage anti khona kunzima but as we go abafana they will understand.
Ngesikhathi esadlala umdlalo wenguqu uChidema ubevala ndawonye lemvimbi ezivalisa umkhuphali Masuku uDavid Mkandawire kanye loHerbert Dick njalo bebengabadlali abesatshwa kakhulu ngabagadli ngoba bebefaka unyawo bengalukhiphi. UChidema uthi sekulehlekana nje labadlali abasakhulayo abatshengisa ukuba bengadlala ngokuzimisela njengalokhu bona ababekwenza.
Bona basasekhona but sebebalutshwana but nge-encouragement esabe sibanika yona. Yeah, I think siyakwanisa ukuthi sibagurume bebekhona.
UChidema usebenza ndawonye loBruce Chuma kanye loGift Lunga Junior kuqembu leBulawayo City abakhangele abadlali abaleminyaka engaphansi kwe-10 lantathu abadlala kuZimbabwe Football Association Bulawayo Province Junior League kanye leqembu labasakhulayo elidlala kuZifa Bulawayo Province Division 2. UChuma uthi basebenza kuhle kakhulu uChidema.
Kulula ukusebenza nabantu ababelabelizisa elikhuluma ilanguage yebhola senzo ukuthi nxa ekhulume beunderstand ukuthi lento eyikhuluma le into engayo lami ngandlala sasikhuluma soendi ku-easy ukurelating i-message very fast kuma-players.
UChidema uqale ukudlala ibhola edlalela iqembu leBulawayo Wanderers uphinde njalo wadlalela iqembu leMthala wasesiyadlalela iqembu leAmazulu lapho aphakamise khona isicoco seleague ngomnyaka ka-2003. Ngemva kokuchabalala kweqembu leAmazulu uChidema udlalele iqembu leMonumthapa lapho lakho aphakamise khona isicoco seleague ngomnyaka ka-2008. Ngenyanga kathathu umhlalaphansi uChidema udlalele amaqembu abalisa eleZimbabwe Saints kanye lamaqembu asedolobheni leBeitbridge athi eleBotha Strikers kanye leTown United. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Ngakubo uhlelo lwalomhlanje wathi sikhangele bese lazo umnumzana Saibeth Msengezi uwaphanyeka udaba edale le High Court esola ubukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa uphepha engozini yebhomba emzini wakhe. Ubebalekela indlovu esiyathiya inhlanzi weqela emanzini wabanjwa yingwenya usequnywe unyawo lesandla. Abakumabandla aphikisayo basola kakhulu izenzo zikamnangagwa. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Oliver Lesa umthembo sithemba uGibbs Dube lilale. Ndingakhohlwa usithumela ke imlayezelo yenu ejeneyo lisithumezele ku-email yethu ethi studio7@voanews.com. Ngilakho njalo usithumezela kunombolo yethu yeWhatsApp imlayezelo yenu ejeneyo kunombolo ethi +1 202 465 0318. Naso ke futhi inombolo leyi siyayiphinda +1 202 465 0318. Email yethu ke ithi studio7@voanews.com. Sikhona lakuFacebook VOA Ndebele, lakuInstagram VOA Ndebele. Silale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.